sehurumende tiri kuti kutaurirana kucharamba kuchienderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo kusvikira tasvika pakuwirirana tichionesana mamiriro akaita upfumi hwedu hwenyika kuti tine amaundi yemari yatinokwanisa kubhadhara semasalari kuvashandi vehurumende asi amaundi iyoyo kana kuti levhel iyoyo haigoni kuramba ichipfurikidza nokuti katiri pamaaustarity measures uye tinoreva kuti tiite inonzi fiscal consolidation tireduce government expenditure saka tinenge tichida kuti vashandi vehurumende vafambirane pamwe chete nehurumende kuti hurumende iri kugadzira economy masalaries vashandi vehurumende acharamba achiimprova economy yedu painenge ichiimprovawo saka tanzwa kuti vari kuda kuenderera mberi nedemonstration yavo hakuna anorambidza demonstration demonstration inobvumidzwa mubumbiro redu remutemo kana ichinge yabvumidzwa nemapurisa vaita application yavo vanokwanisa kunge vachipinda mustreet vachidemonstrata zvichiri pamutemo chisingadikanwi cheke kuita violence kukanya mapropety kuita mhirizhonga kuluta mashops izvozvo ndo zvinonzi kwete asi demonstration pamutemo inobvumidzwa zvakanaka chaizvo
tiri kunzwawo vari kuchemawo nenyaya yekuti hurumende yavazivisa kuti haichakwanisa kuvapa mabhonasi vese mumwedzi wanovhemba kana mumwedzi wambudzi zvichireva kuti mabhonasi vaakuti vamwe muna novhemba vamwe muna dhisemba vachiti vemuna dhisemba vanenge vakuzobatwa mari dzavo dzaakukanganiswa neinflation sehurumende muri kutarisawo sei danho iri
chatiri kuona sehurumende vashandi vedu vakawanda ndodaira kuti munhu wese kana ari kuimbloya mushandi wake chai anoona kurwadza kune kwazvinoita kubhadhara mushandi mushandi anenge aita basa rake asi iwe semushandirwi unosungirwa kuti utsvagire mari kunyange zvinhu zvakaoma sei unofanira kuti utsvage mari iyoyo saka ndo patinoti iya yatinoti social contract inofanira kukosheswa nevashandi mukatarisa nyika dziri kuita kuti mari inohorwa nevashandi irambe iri pasi idzodzo nyika dzinoattracta investment nokuti marginal cost of labour inenge yadzikira zvirava zvaakureva kuti mainvestors vakukwanisa kuinvesta munyika medu nechikonzero chokuti macost of production yadzikira zvakare nekudawo kuti vashandi vari kutambira mari shoma asi hatisi kuda kuti mushandi atambire mari shoma inoita kuti atadze kuzviritira nemhuri yake tinoda kuti vashandi vatambire mari inokodzerana navo inoita kuti vakwane kubhadharawo kana vachibhadhara marenti kana vachitenga grocery kana vachidi zvienderane nenguva yatinoti consumer price index iya pairi kukwirawo masalaries achikwira ndozvatiri kuita saka hatisi kukurudzira kuti vashandi vaite confrontational approach hatisi kukurudzira kuti vashandi zvakare vadzvanyiriri tiri pakati nepakati sehurumende saka ndopatiri kuti tinoda kuti tinzwisisane vashandi vedu tifambe tiri pamwe chete hatisi kuda zvemhirizhonga hatisida zvokupikisana tinoda kuti nyika yedu iende mberi inyika yedu tose vashandi nevashandirwi hurumende ndiye nevashandi vakawandisisa kuburikidza any other company munyika muno saka tinoda kuti zvirambe zvakadaro hatidi kusvika kapanguva yekuti vashandi ngavachiretienjwa nokudawo kuti hatina mari yekuti tivabhadhari.